hongu pane zvakareseka paelection iri nenyaya yemadouble candidates. Asi tiri kuti vanhu ngatitarisei environment mamire yanga yakaita. Mwedzi waFebruary hatina kukwanisa kukampeina vanhu vedu vachidzingirirwa, vachisungwa, vamwe vanga vakaiswa mumatirongo, vamwe vakanga vari mumakoti and makanga makadeployiwa masoja muBulawayo. Zvanga zvisati zvamboitiwa kubva kunguva yegukura hundi, achivhima vanhu, vachitsvaga vanhu kuti vari kupi nemapurisa zvisina kana tsitsi nevamwe vanga vachirohwa. Saka takaona pane environment iyoyo nekudirwa kwaitwa maraisi nemari navice president, zvinhu zvakataurwa naKeno Dube vachitaura kuti aiwa isusu tiri kudira mari tichitenga, nenyaya yekuti mabuy elections agara asingauyi mavoters mazhinji nekuti vanhu vanoona seasingachinji zvizhinji panyaya dzematongerwo enyika. Saka tatarisa ugwaro ihwohwo, tikatarisa mamiriro anga akaita nyika, tikaona kuti pane kuda kudzidzisana kunenge kuchida kuita, zvidzidzo zvatofanirwa kutora sebato panyaya yakadai.
Asi kava mafume, nyaya hombe iri kuchemwa nevamwe inyaya yekuti bato renyu rakadzokorora zvakare dambudziko rakambosangana naro musarudzo dzapfuura rekuita makandidheti maviri munzvimbo imwe chete.
Iyoyo inhoroondo yatoda kugadzirisa and iri kuzogadziriswa. Tiri kuita renewal, tiri kugadzirisa sepati, tiri kuita congress yatiri kuisa maoffice bearers matsva, achigadzira madepartments edu. Tiri kuda kumeka sure kuti tichange tasunga neutare department remaelections, tichange tarisunga kuti zvisaitika zvakare izvozvo zvokuti makandidates anoenda ari vaviri vaviri kana vatatu vatatu. Zvinhu zvakabuda muelection iyi zvinhu zvatofangwa kuti tichibuda mucongress hazvifanirwi kuzoitika futi. Ani naani achange ari kudepartment remaelections nekudepartment reorganizing vanofangwa kumeka sure kuti pakuita makandidates ngatisamboendisa maviri, nekuti chiripo ripo ndechekuti vheki kana tazotaura kuti uyu ngaachibviswa, vheki inoramba kubvisa. Zvanhu ikataura kuti nhingi ngaachibviswa, vanomubvisa mangwana makuseni. Asi MDC ikataura vanonyepedzera kuzongaira kusaziva tsamba dzatinenge tanyora, voramba vane makandidates akawanda.
Ko, panyaya yemhirizhonga iri kuitika iyi vamafume mugadziriro yekongress, hazvisi zvimwe here zvinozoita kuti vanhu vanofananga vachivhoterawo bato renyu vaore mwoyo?
Makongress ataita sebato, tinotenda vashandi vemubato redu kuti hapana kana munhu wana arasikirwa neupenyu, hapana kana propati yakuvadzwa zvikuru, hapana kana munhu akuarisisa. Yesi, pane nyaya dzaitika mumatunhu matatu kana mana kuchitungidza dziri kutariswa nebato redu resecurity kuti tione kuti chii chaitika. Kana pane munhu webato akonzera mhirizhonga iyi, tichange tichitora zvirango.